This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vateereri, tunosangana zvakare manera anasi uri musi wechitatu kubvumbi 15, 2015.
Makateerera kuStudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vakadzingwa muZanu PF vatemba muliswa vanoti havasi kuzodzokera kuurungwe West kunotsvaga rutsigiro vachiti vanotyira kuti vangaurayisa vanhu.
Vanhu vakabviswa kuchingwizi votamiswa zvakare nehurumende.
Kurwiswa kwezvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa kuramba kuchienderera mberi.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vari kukwikwidza vakazvimirira musarudzo dzemabai elections kuurungwe West vatemba muliswa vanoti havasi kuzodzokera kunzvimbo iyi kunotsvaga rutsigiro vachiti vanotyira kuti vangaurayisa vanhu. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura nevatori venhau muHarare, vamuliswa avo vakange vari mumiriri wehurungwe West muparamende vasati vadzingwa muZanu PF vati vane chivimbo chekuti vachakunda musarudzo idzi kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka pamabatirwo ari kuitira sarudzo idzi. Vamuliswa vati havasi kuzodzokera kuhurungwe West kusvika sarudzo idzi dzaitwa musi wa 10 Chikumi vachiti Zanu PF yatanga nyaya dzemhirizhonga pamwe nekutyisidzira vanhu kunzvimbo iyi.
Nekurohwa kwakaita mukomana uyu ndakaona ndakashushikanya chaizvo. Mapurisa vanga uripo havana kubetsera. Ndikaona kuti zviri nani ndikaregera kupinda muvanhu iye zvinezvi kusvikira musi wa June 11 pandinenge ndahwina, nekuti kunge zvandataura ndakapedza basa, ndakasakura ndikapedza ndikazunza hapana chasara. Vari kutedzera ndo vangaedze kunonga apa neapa, asi munda wakatosakurwa wakapera. Handidi kuona vanhu vehurungwe West vandinonyanyoda vanondidawo vachirohwa. Mangwana ndo vandiri MP anenge achingorapisa vanhu muzvipatara instead of tiende pamberi nenyaya development. Zanu PF ngainange zvayakamirira zvayakapromisa vanhu.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weZanu PF vaSimon Kaya Moyo kuti tinzwe divi rebato ravo panyaya iyi. Vamuliswa vaenderera mberi vachiti kunyange hazvo vasiri kuzodzokera kunotsvaga rutsigiro kuhurungwe West vanoziva kuti vachakunda musarudzo idzi sezvo vachiti vakashandira vagari venzvimbo iyi zvikuru.
Rutsigiro ruriko kudhara ndakatopedza basa. Ava vari kupinda veZanu PF ndo vangatotsvaga kuda kutsvaga vanhu. Isusu vanhu takasunga ndikaita basa rangu rinorakidza kuti ndaigona kumirira vanhu mune zvakawanda.
Vamuliswa vatiwo mitemo yose nechekuita nesarudzo inofanirwa kuvandudzwa sezviri kutaurwa neMDCT nemamwe mapato anopikisa vachiti vazvionera pamhino sefodya kuti inyaya yakakosha zvikuru. Nekune rumwe rutivi, MDCT inoti haisi kuzopinda musarudzo idzi ichiti miteme yose inobata sarudzo inofanirwa kuvandudzwa. Bato iri rinoti hapana chazvinobatsira kuti ripinde musarudzo idzi, iro richiziva kuti zvichabuda musarudzo idzi zvichange zvisingamirire zvido zvevanhu. MDCT inoti ichashanda zvakasimba kuti miteme yese nechekuita nesarudzo igadziriswe sarudzo dzemuna 2018 dzisati dzaitwa. Mutungamiriri wesangano reYouth Initiative for Democracy in Zimbabwe kana kuti YIDES vaSidney Chisi vanoti MDCT haichafanira kungopeta maoko yakamirira sarudzo dzemuna 2018.
Kusaparticipata kweMDC mumabai elections emuna 10 June vaitaura nyaya yekuti pasina mareform hapana maelections. Zvinoreva izvo kuti MDC yauchifanira kuchitsvaga kuti inoterereka sei, zvikuru sei kana yanga isina mbobiraimboteererwa time inclusive government. Chinhu chakanyanya kukosha ndechekuti izvo kana yanga ine mastructures anga inayo muparliament maybe ndo yainofanira kushandisa asi zvikuru sei ndechekuti izvo vanofanira kunge vachivateerera kwachona havafaniri kunge vachiita zvokuti tinofanira kumirira kuti Mugabe afa pamwe ndo kuti zvinhu zvifambe MDC inofanira kunge iri pati inozvimirira pachayega ichimekashuwa kuti mareforms iwayo anokwanisa kuya sei
zvichakadai bato rezapu rinoti richiri pakati pekuzeya kuti ropinda here musarudzo dzemabuy elections kana kuti kwete mutevedzeri wemutungamiriri webato iri amai Emilia Mukaratirwa vanoti pave kuda kutotorwa matanho akaomarara nemapato anopikisa kuitira kuti veruzhinji vasununguke munyika uye upfumi hwenyika husimukire
havasi kuona here kupfugama kwaita nyika havasi kuona here kutambura kuri kuita vanhu iko zvino kana tifamba mudhorobha umu hapachina pekutsika munhu wese ari kutengesa ari kutsvaga kuti orarama sei hazvisisina urongwa hwakanyatsoti twasu ayango nyika yaanjake njake saka isu tinenge tichiti ivo varipo pakutonga hatisipo pakurwisana nemi
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaNS Mudzengi vanotiwo ZANU PF iri kuda kupa chimiro chekuti MDC tiyaparara ndosaka bato iri riri kushanda zvakasimba kuti rikunde musarudzo idzi sarudzo idzi dzichaitwa musi wa 10 chikumi zvichitevera kudzingwa muparamende kwakaitwa nhengo dzeMDC renewal team mushure mekunge MDC tiyanyorera mutauriri weparamende pamwe nemutungamiriri wesenate kuti nhengo dzeMDC renewal team dzakange dzisamirire zvido zveMDC matare aya kunyoreswa kwemazita evachakwikwidza zvigaro zvakasiyiwa neMDC renewal team kuri kuitwa mangwana ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.
Gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo amaishuwa emahofa vanoti kutanga svondo rinouya vachatanga kutamisa zvakare vanhu vakabviswa kumahombekombe kwedhamu retokwemukosi nenyaya yemafashamo emvura aka ndeke chitatu vanhu ava vachitamiswa asi pasina mari svinhu yavari kupiwa semuripo sezvinodiwa nebumbiro remitemo hurumende inoti haina mari kunyangwe iko zvino yave kuti iri kutsvaga mamiriyoni mashanu emadhora ekutamisa vanhu ava ichivaendesa kumapurazi manomwe ainoti yakagadzirira kuti vanogara kekutanga vanhu ava vakaendeswa kuchingwizi ndokuzoendeswa kunowanensi ranch asi vanhu ava vanoti nzvimbo yavari iko zvino yakazara nyoka humutu nezvibuhwe zviri kuvaruma nekuuraya vamwe svondo rapera mukuru wezveutano mudunhu remasvingo Dr. Robert Mudyira Dima vakati vanhu vaviri vainge vabatwa nechirwere chekorera vanhu vekuchingwizi vakatomboratidzirawo vachiti vari kubatwa neseri kweruoko nehurumende mukuseya nyaya iyi tabata amai mahofa kuti tinzwe zviri kurongwa nehurumende
zuro and tiri kutanga ne 300 this coming week tozoterera na 600 another week 600 then another week 175 takafeta mapurazi ati kuvaisa amwe ari kupinda kumutiri kuchechment amwe anopinda kumagudu amwe anopinda wezeseven farms dzavari kuenda
saka
atenderana kuti kwavari kuenda kunoitwa mvura kutanga nekakafandwa nevamwe anoita sesanitation pamba pavo panofanira kunge paine bhoro saka ndo zvakadatarisira vanotora kuti poti wakuenda kunzvimbo dzavo nainvesta wokupinda pachingwizi pari kuitwa seasonal plant
ko nyaya yemari yemuripo nekuti vamwe vacho vanga vambopiwa kamari nehurumende zvinenge zvaakufamba sei futi apa yezvavanga vavaka
takataura navo zuro kuti mwana umwe wakapuwa mari unozikamwa asina unozikamwa zvandoda kuti vaite vatitatumira vanhu vedu nemande kana tisati mari yacho imwe hakusati yabuda ndakavapromisa sokutaura kwandoita kugavenmendi kuti at least majeti anoda hafu yakafanana naiyo 5 million yekunobhadhara vamwe hafu ozoenda palasi bach but ndakavataura kuti munhu wese unenge achisaina wakapuwa mari yacho vakasaina ava vatinoziya lasi bach vasina kupiwa takuvasainisa mapepa anogara nerisiti yake kumba kuitira kuti kana vamwe navo vava kunzvimbo dzavo unoziva kuti une chikwerendo uyu nokuti marekodzi anenge ariko kwapi
asi mari yacho iripo here kuhurumende mai mahofa nekuti hurumende yanga ichimbotika zvinenge zviri kurema
dai mwana
Gurukota runa nezvedunhu remasvingo amaishwa emahofa vari parunare kumasvingo.
Nekuda kwekuenderera mberi kwemhirizhonga yekupondwa nekudzingwa kwevasiri zvizvarwa zveSouth Africa iri kuitika munyika iyi, masangano akawanda kusanganisira reCrisis in Zimbabwe Coalition pamwe nebato riri kutonga muSouth Africa reAfrican National Congress kana kuti ANC aburitsa mashoko ekushoropodza chiitiko ichi. Bato reANC rinoti zviitiko izvi zvinonyadzisa zvikuru uye hazvisi kuitwa muzita rebato iri, uye rinoti zvinofanirwa kuonekwa seumbavha kana umhondi zviri kuitwa kuvanhu vasingakwanisi kuzvidzivirira.
Ukuwo sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinotiwo riri kukatyamadzwa zvikuru nezviitiko izvi, izvo rinoti zviri kukanganisa zvakanyanya ukama pakati pevatema. Sangano iri rinoti semamwe masangano akawanda riri kurudzira hurumende yeSouth Africa zvikuru bazi rezvemukati menyika kuti vatore matano mukurwiswa kwevanhu vasina mhosva yavakapara. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti chiitiko ichi chasvibisa zvikuru hurumende yavaJacob Zuma, pachitarizwa kuti utungamiri wenyika iyi wakawanda wakachengetwa munyika dzine zvizvarwa zvave kurwiswa izvi.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri mumaguta aita mhirizhonga iyi eDurban neJohannesburg zvinoti hazvichaziva zvekuita sezvo nhamo yazvo yafanana nekuti mwana atsva dumbu mai vachitsva kumusana. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba pamwe nemurongi wemabasa kuchamhembe kuAfrica musangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaJoy Mabenge. Tatanga nekubvunza vaMabenge pamusoro pegwaro raburitswa nesangano ravo.
Sekuziva kwamungadai muchiita kana kuziva kunoita vateereri kuti sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoshanda riri muZimbabwe uyezve rinoshanda riri muno muSouth Africa richishanda nezvizvarwa zvemuZimbabwe nemamwe masangano ane chekuita neZimbabwe akafanana kana nera vashumba vatichakurukura navo pano zvakare. Kana zvinhu zvakadai zvichiitika, isusu sesangano tinokonekedzwa neavo vatinosevenza navo kuti titaure tichibuda pachena, tichiratidza kutsutsumwa kwedu, tichiratidza kunyunyuta kwedu, nekuti maitiro iwayo anoita kuti avo vanenge vachiita zvavari kuita izvozvo vanzwe kuti pane kunyunyuta kwakakura kuri kuuya. Zvinozobatsirawo zvakare kuti avo vanenge vari vachengetedzi vemutemo kana kuti vaya vanenge vachifanira kuti vaoneke kuti zvinhu zviri kuitika hazvisi kuitika vanonzwawo mashoko iyayo. Tinovimba kuti pavanenge vachanzwa ipapo vanobva vazenge vachiitawo kuti zviri kuitwa izvi zvinge zvichimira.
Vashumba, ndimi muri muSouth Africa muri kuona zviri kuitika, sangano renyu riri kubatawo zvakadinyai?
Ina winogwadza zvikuru munhu wese. Ndofunga vava vachitarira zvivhitivhiti vachiteerera madzangara dzimo anoziva zvasviitika kuDurban kuti izvezvi kune vanhu vava kutodarika zviuru zviviri vanobva kune dzimwe nyika vakavharigwa vari mumacamps vakatotiza kwava vachigara nokuro kwegwa kungoti vanhu vatema vanobva kune dzimwe nyika. Saka zvinhu zvinohlisa zvikuru, but chinotonyanya kushungurudza ndechokuti muno muJohannesburg zvatanga futi makuseni padhuze nekuhaikoti kwandinoshandira tikatopesera tavanda mukoti. Kumba ndandichingohwa izvezvi ndatodzokera kumba kuti mhuri yatotiza vakavharigwa mutown. Saka vatoononugwa namapurisa ndofunga 2 hours after ndasvika. Saka hazvinhu zvinohlisa nokuti zvinhu zviri kutiitikira tese. Asi chinonyanya kugwadza ndechekuti vanhu vari pamusoro penyaya iyi vanenge vakatokonzeresa nyaya iyi vakaita sana Kings Elite, hapana chatichaitika kwavari, havasati vasungwa kana kungoi vabvunziwewo havo kuti zvinhu zvawakataura izvi zvakakonzeresa kudaro. Ende umwe wacho wakatokonzeresa kudaro mwana waPresident Zuma anoi Edward. Saka hazvinhu zvinoshungurudza, asi ndanichida zvangu kungoti ndipe pfungwa yekuti President Mugabe zvavari ivo mukuru mukuru weSADC tichitaura kudai zvavarivo mukuru mukuru weAfrican Union vanogoshaiwa sei chavangaita
vamabhenge kunze kwekuburitsa gwaro kwamaita zvii zvimwe zvamungafunga kuti zvingaitwa kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe.
Munoona vakandemiri nhau inonyanya kunetsa panyaya inhau yekuti kuti zviri kuitika zvimire nyanyanya sezvinhu zvinenge zvakanangana nesu tisiri zvirwo zvagwa zvemuno mujoni kana muno muwenera muSouth Africa muno, kuti izvi zvimire zvinotoda avo vanenge vari vabati vamatomo vemuno, zvinotoda avo vakafanana nevataugwa na vashumba vana Kinyizwelitini vanonzi ndivo vakataura mashoko aizoita kuti zvinhu zvisvike pazvasvika apa.
Vashumba, tinoona kuti bato reANC raburitsawo gwaro rekusvoropodza chiitiko ichi, munoti
chikuru chatingataura ndechokuti sokutaura kwaita vamabhenge ngatitarisei kuti hasi munhu wese womuSouth Africa uri kukurudzira zviri kuitika uku, asi kana takatarisa iyo ANC tinogamuchira mashoko ayataura, tinogamuchirawo mashoko akataugwa naminister of home affairs nemashoko akataugwa naAfrican Union chairperson Dr. Nkosazana Zuma. Tinofarira zvese izvi zvinenge zvitaugwa zvishoropodza zviri kuitika, asi ngazvingomirega kumirira pakungotaura chete, nokuti tinogona kuhereketa tese, asi kana tadzokera usiku vamwe vanenge vachiti varovei vana vabude. Saka hapa hunyanyozikamwa kuti kutaura kwechokwadi here kana kuti kutaura kusiri kwechokwadi.
Vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba. Manzwawo zvakare kubva kumurongo wemabasa kuchamembe kweAfrica musangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaJoy Mabhenge. Vaviri ava vanga vari parunare muJohannesburg, South Africa neStudio 7.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Vateereri musakanganwe kuti munokwanisawo kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne15455 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mumwe aimbotamba mutambo weNational Football League Aaron Hernandez aonekwa aine mhosva yekuuraya shamwari yake Odin Lloyd. Izvi zvaitika muMassachusetts. Vachuchisi vaudza dare kuti Hernandez neshamwari dzake mbiri vakatakura Lloyd nemotokari ndokumupfuura akafa musi wachikumi 17, 2013. Dare rawana zvakare Hernandez aine mhosva yekuva nepfuti nemabara. Hernandez, uyo aitambira New England Patriots, akatarisana nekugara mujeri upenyu hwake hwose pasina mukana wekuregererwa.
Ndege dzemuAmerica dzisina mutyairi kana kuti madrone dzakauraya mumwe mukuru mukuru wechikwata cheAl-Qaeda muYemen. Ibrahim Al-Rubaish, anova chizvarwa chemuSaudi Arabia, akapinda muAl-Qaeda mushure mekuburitswa mujeri remuAmerica repaGuantanamo Bay muna 2006. Al-Rubaish anga achionekwa sechipangamazano chechikwata cheAl-Qaeda uye zvinyorwa zvake zvakaburitswa munzvimbo dzakawanda. Panga paine mari inoita mamiriyoni mashanu yemadhora yekupa kumunhu anenge aine ruzivo rwekana kuti anokwanisa kuti murume uyu abatwe. Vakuru vakuru vemuAmerica havasati vabuda pachena vachiti ichokwadi here kuti Al-Baish akaurayiwa.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutevenyura tiri muWashington DC.
Mwakatia Madzimai akawanda anoti kubva mugore ra1980 apo Zimbabwe yakawana kuzvitonga kuzere, upenyu hwavo huri kuenda uchishanduka nguva nenguva nekuda kwematanho ari kutorwa nehurumende ekuona kuti madzimai nevanhurume vanofanirwa kupiwa mikana yakaenzana. Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mugare wemumanikaland amai Blessing Shinya murairidzi wepachikoro chiri kwamarange. Amai Shinya vanoti vanonzwa kufara nematanho ari kutorwa nehurumende pari zvino ekuti madzimai ange anewo zvigaro zvepamusoro mune zvematongerwo enyika. Vanoti mikana yaveko mazivano yakanaka uye yasena nemakore apfuura. Amai Shinya vanoti panguva ino zvinofadza kuona kuti madzimai awandawo muparamende uye nemuzvigaro zvepamusoro muhurumende kunyange hazvo pachine zvakawanda zvinodiwa kuitwa.
Ya, zviri nani hurumende iri kuzama hayo kunyange isati yanyatsosvika chaipo chaipo patiri kuda. Zviri nani nyaya yekuti pamukatarisa pamahouse of assembly members madzimai ariko, even kumasenators madzimai ariko. Zvisati zvanyatsosvika chaipo chaipo patiri kuda, asi hurumende iri kuzama.
Muzvare Pamela Chitima vanoshanda nerimwe sangano rakazvimirira Peace Building and Development Foundation Mamutare. Muzvare Chitima vanoti nguva yegucha nhembe ndiyo yakarashwa nehurumende apo zvaingonzi nzvimbo yemudzimai mumba yokubikira pamwe nemusikarudzi. Muzvare Chitima vanoti vanofara zvikuru nematanho akaiswa ekuti vanasikana vawane dzidzo zvakaenderana nevanakomana, izvo zviri kupa kuti pave nevanhukadzi vakawanda vanodzidza muzvikoro zvepamusorosoro.
Ini ndinongoti muchidimbu vakadzi ngava wewo vanokurudzirwa kupinda muma policy making issues ehurumende kuitira kuti awe anobatsira madzimai kuwe nepfungwa dzakatambanuka pakubatsira hurumende pane zvese zvavanenge vachiita maringe nemabasa nemashandiro anoitwa muhurumende.
Muzvare Meredeni Nyemba mugari weMamutare vachidzidza paZimbabwe Open University. Muzvare Nyemba vanoti pane zvichakasarira zvinofanirwa kuitwa nehurumende sezvo kuwanira vanasikana uye madzimai mikana muzvikoro nemumabasa zvisiri izvo zvega zvinokwaniswa kuitwa kusimbaradza mudzimai wanhasi kana mwanasikana wanhasi. Muzvare Nyemba vanoti chinodiwa kuti madzimai akawanda ange ari pazvigaro zvepamusoro zvinobuda nesungawirirano uye zvigaro izvi vanofanirwa kuzviwana neunyanzvi kwete zvekuitirwa tsvete.
Tikononge fora chekutanga hurumende yakagona kusimudzira madzimai nekuti izvozvi tikunoti madzimai aroramba achienderera mberi nezvidzidzo zvavo, vamwe vaokwanisa kuendawo kumabasa, vamwe vachipihwawo zvigaro zvaisonzi hazvitorwi nemadzimai, but ndoo pava kukwanisawo kukwana-kwana. Tikatarisa even structure mupolitics chaimo kuti madzimai akamirirawo vamwe vavo, nhamba yacho iri kudadisa. Nyangwe zvazvo tichikumbira kuti dai pagadziriswa pekuti panyaya dzematongerwo enyika apa vakuru varipo varume vega vega, hapana madzimai akaiswa. Saka dai vangogadziriswa ipapapo tono umwe anenge akamirira madzimai ari padanho repamusorosoro.
Muzvare Pepechoguila vanoshanda nesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce Mamutare. Muzvare Guila vanoti mikana inonzi iripo yacho yekuti madzimai anowana haisi kunyatsobuda nemazvo. Vanoti madzimai akawanda ari kunyanya kuwanikwa mumabasa anoita basa repasi pasi. Vanoti izvi zvinofanirwa kugadziriswa kuitira kuti mabasa akawanda epamusoro ange achitorwawo nevanhukadzi.
Indingati kusumidzirwa kwavakadzi chinhu chakanaka chaicho muZimbabwe, nekuti vazhinji vedu, ini nditori regional manager pandiri panapa ndiri mukadzi, asi karitai this position inofanonga ine chii, ine murume, but kubudikidza neempowerment yatakapuwa negovernment kusumudzira vakadzi, vakadzi taukwanisa kuenda kuchikoro kusvika level yatodi yatoda, vakadzi tautanga taukwanisa kuenda kunotsvaka basa ratinoda. Hatichatyi kuti ndo ndiri mukadzi because ndine maqualifications, ndine that empowerment yeeducation yatakapuwa negovernment, saka I can work anywhere. Toenda kucross border, vanoenda kutenga zvinhu kunze kwenyika wakawandisa, enda vazhinji wachona vakadzi. Ukaenda kumabhazi ari kuenda kusouth africa, ari kuenda kutanzania, ari kuenda kuchina, ari kuenda kupi, wakawandisa wai wakati.
Mumwe mugari wemuchikanga mamutare amai tarisa machipanda vanoti kunyange hazvo hurumende iri kuedza kusimudzira madzimai mamwe maitiro uye matauriro anoitwa nevamwe vakuru vari muhurumende kusanganisira mutungamiri wenyika Robert Mugabe anozvidza vanhukadzi izvo zvinovagumburisa. Amai machipanda vanoti urongwa hwekusimudzira madzimai unofanirwa kuonekwa mukuita zvisine mukutaura kwevakuru vemuhurumende kuitira kuti vanhukadzi avo vakashanda zvakasimba munguva yehondo vavenera mangwana rakanaka munyaya dzose dzeupenyu. Kudzamara izvi zvaitika vanhukadzi vakawanda vacharamba vachichema muhondo yavo yekuti varemekedzwewo munyaya dzose dzinobata nyika neupenyu sezviri kuitika kuvanhurume. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Makateerera ku Studio 7 tiri kutevhenyura tiri muWashington DC.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa kurwiswa kuri kuitwa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika muSouth Africa.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei ma text messages panamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Munogonawo kufona panamba dzinoti 001-202-617-2077 kuti mutaure paLive Talk.
Tombotarisa mitambo yenhabvu iri tombotarisa zvabuda mitambo yenhau mitambo yenhabvu nhasi. Dynamos yakunda iyo chikwata che ZPC Kariba 2-0 kuchitiwo FC Platinum yakunda iyo Capes United 6-5 pama penalties. Shireva izvo kuti mutambo weIndependence Trophy Dynamos ichange ichitamba mafinals nechikwata cheFC Platinum.
Kwotiwe kumitambo iri kutariswa kutambwa nasi muEngland Championship, Nottingham Forest iri kukweshana neWatford, ukuwo Fulham iri kutamba neRotherham United.
MuEuropean Champions League quarterfinals, FC Porto iri kutamba neBayern Munich, ukuwo Paris Saint-Germain ichitamba neBarcelona. Mitambo yanezuro yakapera yakadai: Atletico Madrid 0, Real Madrid 0, Juventus 1, Monaco 0.
Yashika nguya tinoverenga tsambambozha dzenyu pamwe nematext message amatumira uye mashoko amunoisa paFacebook page pedu. Yekutanga tsamba inoti ndine inobva kuna munyaradzimidzi uyo anyora paFacebook achiti hapana kana chekupemberera apa, asi zvisinei hazvo nguva yacho yatosvika 2018 ndobva tichatanga kupemberera independence.
Yechipiri inoti iyo yabva kuna mukoma Woodrick Dadzo vanyora vachiti ndine urombo kunyora nechirungu, chikonzero ndinoda kuti mumwe mukuru aongorore manyepo ake. If a high-ranked official says that xenophobic attacks are caused by criminals, I am really shocked.
Mumwe anoti hai jonga nekuru yako yose. Thanks guys, nekutudza nyadzi chokwadi, rambai makadaro. Taka kutsigirai kusvika zvanaka. MuSouth Africa vari kupisa vanhu, vari vapenyu here vakomana? Tarwadziwa, ndini tizengeya mafira kureva.
Mwanotiwo makadiimi vashamarari veStudio 7, ini ndinofara chose nenhau dzamunotipa. Ndinokutendai chose. Ndinoda kumhoresawo vabereki vangu, baba naamai, Mbepe neshamwari yangu Talent Marongedza. Ndini Emmanuel Mpembe kunyanga.
Aiva vateereri, nguva yedu ndoyaita shanje, asi tinoti rambai muchitumira tsambambozha dzenyu kuno kuStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare.
Vakadzingwa muzanu PF vatemba muliswa vanoti havasi kuzodzokera kuhurungwe West kunotsvaga rutsigiro, vachiti vanotyira kuti vanhu vangaurayiwe.
Vanhu vakabviswa kuchingwizi votamiswa zvakare nehurumende.
Kurwiswa kwezvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa kuramba kuchienderera mberi.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Chris Kande naJonga.